This one is a dedication to my father and my mother, and to all the fathers and the mothers.
Well, it's Terminator. Amaina baba vanoda kutendwa nzombe huru yakabva mukurerwa andingazo kanganwe kavakandirera saka baba namai hey ai ini ndingakutende inei
ndingazo kanganwe kavakandirera
you are the reason why hey ai I am what I am today
ndingazo kanganwe
Pamwe bacho na upenyu wairwadza Asirudo rwa maindi parwa ifadza Muchinditsi urapeze pandaitadza Hapana musi wa makandi nyimasadza Makandi endesa kuchikoro Kutindi ite zvine msoro For a brighter tomorrow Asinda ikutemesa imsoro Asi makaita moyo mnyoro Nyangwe waire mamtoro Saka nasire gaindi tende Chichiba pasipe moyo
Saka baba na mai Hey ai Ini ndinga kutende inei
Ndingazo kanganwe kavakandirera
You are the reason why Hey ai I am what I am today
Ndingazo kanganwe kavakandirera
Alright then Makandidzidzisa kunamata mwari Mukandidzidzisa kuvimba namwari Mukandidzidzisa kuti wasangana nematambudziko Fukama uende pamabvi
Amai nababa vanoda kutendwa Nzombe huru yakabva mukurerwa Handingazo kanganwe kavakandirera
Saka baba namai Hey ai Ini ndingakutende inei
Ndingazo kanganwe
Bacho na upenyu wairwadza Asirudo rwa maindi parwa ifadza Muchinditsi urapeze pandaitadza Hapana musi wa makandi nyimasadza Makandi endesa kuchikoro Kuti ndiite zvine msoro For a brighter tomorrow Asinda itemesa imsoro Asi makaita moyo mnyoro Nyangwe waire mamtoro Saka nasire gaindi tende Zvichibva pasi pemoyo
Saka baba